Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechina nyamavhuvhu 26, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti nezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mukangomuka makanzi mangwana zvikoro zvaakutovhurwa musina kana kumbogadzirira, maybe mufanira kupiwawo kana time yekumbotanga mambopurepea. Pane vamwe vanenge vachida kutravhela nekuita sei apa panenge mwedzi uyu uchitotanga, marents and stuff, vanhu vanenge vasina mari. Handioni sekuti zviri justified.
Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yava panguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yava panguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro, asi hurumende ichiti hapana chayatadza sezvo zvikoro zvaifanira kuvhurwa musi wa28 Chikumi uyo wakadarika kare. Nonurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vakawanda vanoti hurumende yakavapa nguva shoma yekugadzirira payakazivisa nezvekuvhurwa kwezvikoro nezuro, sezvo vanhu vakawanda vasingagare vaine mari nguva dzose uye kuri kupera kwemwedzi apo vanhu vanenge vachibhadhara marendi nezvimwe. Mumwe wevabereki ava, amai Gloria Kapuya, vati vapiwa nguva shoma yekugadzirira.
Mukangomuka makanzi mangwana zvikoro zvaakutovhurwa musina kana kumbogadzirira, maybe mufanira kupiwawo kana time yekumbotanga mambopurepea. Pane vamwe vanenge vachida kutravhela nekuita sei apa panenge mwedzi uyu uchitotanga, marents and stuff, vanhu vanenge vasina mari. Handioni sekuti zviri justified.
Mumwe mubereki vamunashe Mugari vati hapana chiri kuvhurwa sezvo hurumende iri kungoda kuti vabereki vabhadhare mari dzechikoro asi pasina kudzidzwa kuchaitwa.
Apo mune muchivhureya kuti tikwanise kungonobhadhara school fees then movhara. Ini handione chikonzero chokuti vana vadzokere kuchikoro gore rinoiri. Ngavagare semagariro avakaita because hapana chinhu chiri kuvhurwa.
Mutauri wesangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Union vaGoodwill Chaderera vati hurumende inoita fungira mumoyo rwendo rwembwa isingazivise vamwe vane chekuita nedzidzo munyika. Vataderera vati hurumende yakavanyengedza kuti vaite musangano asi haina kuzotora pfungwa dzavo dzekuti zvikoro zvivhurwe pakati pagunyana paita gadziriro yakakwana.
Nekuti vakambotideidza veMinister of Primary and Secondary Education isi tikatidama zvadei kuti zvivhurwe kunana 10 kuenda kunana 15. Zvinoivo apa vati kasirei sehurumende kuda vaona zvakakodzera nekuona tingati manhambasi ari kudzika evanorwara evanofa. Asi hatidi kuti isusu tizochema ramangwana tava kuyeuka bako taniwa. Nyaya iripo ndeyekuti tikarasikirwa neupenyu hwemunhu hatigoni kuhudzosera pakare. Asi tikarasikirwa nenguva yekudzidza tinogona kuti sudurudzei matemo.
Asi mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati hapana chekuchema sezvo vabereki, vadzidzisi nevadzidzi vaingoyambirwa kuti vagare vakagadzirira kuvhurwa kwezvikoro chero nguva. Vandoro vati pamusoro pezvo zvikoro zvaifanirwa kunge zvakavhurwa musi wa28 Chikumi asi zvakamiswa nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere cheCOVID-19.
Kubva muna musi wa27 Chikunguru Tatone ma mwedzi dzakati wandei tichingotaurira vabereki kuti gadzirire kuti zvikoro zvichavhurwa. Saka tikatarisa tafanange takavhura musi wa21 tichingoti gadzirirai kuti zvikoro zvinovhurwa. Izvi takuenda mana Gunyana. Saka inini handizozivawo kuti taifanira kunge tichiteregedzere kuzvitaura kuti gadzirirai. Sevagariwe taifanira kunge kuti zvikoro zviri kuvhurwa manje manje.
Vandoro vati hapasati pave nezuva rekuvharwa kwezvikoro vachiti munyori mubazi rezvedzidzo achazivisa nekufamba kwenguva.
Aiwa, closing date richaanonswa permanent secretary. Munyori mukuru achatumira secretary achanaunza.
Vanorwira kodzero vanoti Zimbabwe iri kuvhura zvikoro pasina gadziro yakakwana uye muzvikoro musina zvikwanisiro panguva iyo nyika yakatarisana nedenda recovid-19. Ndakamirira studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Ndege yanga yakatakura vanhu vanomwe vakadzingwa kuBritain yamhara panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport nhasi mangwanani. Vanhu ava varamba kutaura nevatori venhau pavaburuka mundege iyi vasati vaendeswa kuZipam kuDawe ndeupedyo nedhorobha reNorton, kwavachachengetedzwa kwemazuva 10 maererano nezvakatarwa nehurumende kuti vanhu vanenge vachibva kunze kwenyika vanombogariswa pavo vega kwemazuva 10 vachionekwa kuti havana chirwere checovid-19. Mukuru anoona nezvevapoteri kana kuti Commissioner for Refugees mubazi rinoona zvougaro hwevanhu vatotamire pitiri vavi vati panguva iyo vanhu ava vakachengetedzwa kwemazuva 10 ivo vachange vari mubishi kutsvaga hama dzavo.
Vachibva pano vachaenda kuZipamu uko vachanogarafo mazuva anokwana 10 vari pamukwarandaini. Kana vabva imomo vachazoenda kumisha yavo kubatanidzwa nehama dzavo. Saka pari zvino nepavachabuda tinenge tichizama kunzwawo kuti hama dzavo dziri kupi kuitira kuti vamwe vanenge vane nguva vasina zivi kuti hama dzavo dziri kupi. Saka basa redu ndiri kutsvagurudza kuti hama dzavo dzei dziri kupi kuitira kuti vakwanisa kunge vachizobatana nehama dzavo kana vabuda mukwarandaini. Asi kana vari mukwarandaini havabvumirwi kumavisitors. Mavisitors anozouya after kwarandaini.
Mashoko avatiri vavi anouya mushure mekunge bepanhau rekuBritain reThe Independent raburitsa nyaya yekuti vamwe vakadzoswa munyika mwedzi wapera vachibva kuBritain havana pekugara uye vari kurarama vachiita zvekupemha mumigwagwa. Bepanhau iri rinotiwo vasori vari kushungurudza vamwe vevakadzingwa kuBritain ava, kunyange hazvo hurumende yeZimbabwe yakabvumirana nehurumende yeBritain kuti haisi kuzoshungurudza vanhu ava. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvevasori vaOwen Mudhancuve kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Zvichakadai amai tambudzai Chirova avo vanga vauya kuzotambira murume wavo wavati anonzi Adrian Chirova vasingazive kuti havabvumidzwe kumuona kusvika vaburitswa mukwarantini. Vati havazive kuti vachararama sei nemhuri yavo sezvo murume wavo ari yanga achivabatsira pakuchengeta mhuri iyi.
Zvakangooma kusazoziya havo kuti kukwachina vanga marizinzi achona zvanga zvichifamba sei. Bhati vanhu zvakatotinakira bhosi nemomukatasai nezveikonomi chaichaiyo kana yakajegwa nevanhu vari kudiaspora ikonomi chaichaiyo bhikozi kuti tinyatsorarama munomuka especially pakazonyatsotanga COVID ndo mahwani chaiwo chaiwo diaspora yakamira nesu mukada kuzvicherechedza vaidi vari kutumira mari vanhu vaivai ende vaidi.
Ndege yakabhadharwa nehurumende yeBritain yasvika nhasi nevanhu ava ndeyechipiri kuuya nevanhu vakadzingwa kuBritain mushure meimwe yakauya mwedzi wapera iine vanhu 14. Kudzingwa kwezvizvarwa zveZimbabwe kuBritain kunonzi kuri kuramba kuchienderera mberi kunyange hazvo masangano anorwira kodzero dzevanhu muBritain ari kupikisa kudzoserwa kwevanhu ava kuZimbabwe. Hurumende yeBritain inoti vanhu vairi kudzinga ava vanhu vakapara mhosva dzakaita kuti vagare mumajeri kwemwedzi inodarika 12, vakapara mhosva dzakafanana nekuponda, kubata chibharo nedzimwe mhosva dzainoisa mubandiko remhosva dzinonzi dzakakura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uganda yabvuma kutambira vapoteri vanodarika zviuru zviviri avo vari kutiza hondo kuAfghanistan zvichitevera kubviswa kwakaitwa hurumende pachigaro nechikwata cheTaliban. Uganda iyo yakatambira zvarwa zveku Afghanistan makumi mashanu nechimwe inoti inogona kuchengeta zvarwa zvenyika iyi zviuru zviviri nemazana mashanu. Kambani yemigodhi yeDBS yabatana neNational Geographic Society mukushanda pamwe chete mukuchengetedza mvura pamwe nemhuka dzemuBotswana mudunhu reOkavango Delta. Dunhu iri rinonzi riri kuvhiringidzwa zvakanyanya nekushanduka kwemamiriro ekunze pamwe nekurimwa kuri kuitwa mudunhu iri. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kuita chirwirangwe neZimbabwe Electoral Commission neMatare kuitira kuti munyika musaitwe sarudzo dzekutsiva vakadzingwa mudare reparamende nemakanzuru uye vakafa, izvo zvavanoti zvinotyora bumbiro remitemo yenyika. Chikamu chebumbiro remitemo chesection 158.2 chinosungira kuti paitwe sarudzo mukati memazuva makumi mapfumbamwe kana pachinge pabva mumiriri mudare reparamende kana kukanzuru. Asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakati sarudzo dzinofanira kumira kuitwa kwenguva isina kutarwa nepamusana pedenda reCOVID-19. Sachigaro Wezek, amai Priscilla Chigumba, vakaudza Studio 7 kuti maoko avo akasungwa nekuti vanotevedzera zvinenge zvataurwa nehurumende. Sarudzo dzinofanira kuitwa munzvimbo dzinodarika makumi masere idzo dzisina vamiriri pari zvino. Kunyange hazvo vanopikisa vakaenda kumatare, nyaya idzi hadzisati dzapuwa mutongo. Vamwe vakaita semutevedzeri webato reMDC Alliance vatendai biti nevamwe vavo vashanu vaive kubato rePeople's Democratic Party vakadzingwa, asi vakanzi nedare repamusoro vadzokere kudare reparamende. Asi kusvika pari zvino vabiti nevamwe vavo havana kudzokera sezvo nyaya iyi yakadzoserwa kumatare zvakare mushure mekunge mutauri wedare reparamende vaJacob Mudenda varamba kuvatambira. Matare anonzi haasi kushandawo semazuva ose nenyaya yeCOVID-19. Asi vana chiremba vakuru munyika musangano reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association vakaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti havanzwisise kuti sei vanhu vari kuramba vachinzi vagare mudzimba, iwo huwandu hwevanhu vari kufa nekurwara neCOVID-19 munyika huri kuramba huchiderera zvakanyanya. Vanopikisa vanotiwo nyika dzakawanda musadak kusanganisira Tanzania, Zambia neMalawi dzakaita sarudzo munguva yeCOVID-19 pasina matambudziko. Mukuziya nezvenyaya iyi nezvakaitikawo kuZambia svondo rino, tabata vanomirira Warren Park mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance vaShakespeare Hamauswa uye nhengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti. Totanga nekunzwa kubva kuna vaDzikiti nezvesarudzo dzekuZambia.
Ini ndinoona sekuti izvakaitenderanwa munyika yeZambia nei vachitedzerawo chisungo chavo cheutano health protocol kuti zvinokwanisika kuti vaite maelections avakaita awaya. Maelections avakaita at the risk of the spread of COVID-19. Tinoona isusu muZimbabwe tingori nenhau yekuti the Minister of Health inopa marecommendations ainopa kana ichinge yabvunzwawo zvakare neveZimbabwe Electoral Commission kuti zvinoita here kuti tiite sarudzo. Asi chiripo ndechekuchengetedza utano hwevanhu chekutanga, nekuti izvo hapana anovhota akafa, tese tinovhota tiri vatano tiri pakurarama kwakanaka. Saka zvazvinoda kudai ndezvekuti vanotungamirira zveutano munyika yeZimbabwe vakataurawo zvavanenge vataurawo kuti aiwa zvaakukodzera kuti vanhu vachiungana kuchiitwa zvichiitiko chakaitika semaelections. I don't think kuti tingaita challenge yekuti mabielections aitwe. It's not the ruling party isiri kuda mabielections. It's not the government of Zimbabwe isiri kuda mabielections. It is the environment iri in the danger because of the health complications dziripo related to COVID-19.
Indurai tinzwe vahama uswa.
Pane maelections akaitwa kuZambia, tinodzidza kuti maelectoral management bodies kana akava achiita zvinhu ari independent akazvimiririra vasina kumbunyikidzwa kana nevanenge vari kutonga, anogona kuronga nyaya dzesarudzo mune zvakanaka zvichienderana neurongwa hwee World Health Organizations uyezve nemitemo inenge yakatarwa nehurumende dzavo. Izvo takazviona zvichiitika kunyika yeZambia. Zvinhu zvinogona kuitwa zvakare nedzimwe nyika dzakafanana neZimbabwe idzo dzagara mwedzi akawanda dzisati dzaita sarudzo dziya dzinonzi ma-by-election. Saka tinoona kuti kana zvinhu zvikarongwa mune zvakanaka hapana chinotyisa kuti sarudzo dziitwe. Tinoonawo kunyangwe nepavakaita inauguration yapuresidendi mutsva takaona kunyangwe maleaders emuZimbabwe vanosanganisira vaEmerson Mnangagwa vachiendawo kuZambia napuresidendi weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachienda kuZambia, zvichireva kuti vanhu vakaenda kugungano ravainge vachinosangana nedzimwe mhomho dzemuZambia nemamwe vamiririri vemuAfrica. Zvinova zviri zvisina kuva ekiposa kudenda recovid nekuti magwaro ekufambiswa kwemamiting munguva dzecovid anga achitevedzerwa.
Vadzikiti, munoonawo sei nyaya yekukokwa kwavachamisa nevamwe vanopikisa kuZambia uko paigadzwa mutungamiri wenyika?
Kukokwa kwavachamisa kuZambia hachisi chiro chinokatyamadza nenyaya yekuti maumbirwo ebatiro reUAPND rava hakaende chilima nemaumbirwo ebato ravachamisa akada kundonotifananei pamusana pokuti vaAnderson Mazoka vachivamba bato irori vakavamba vaine support yes the British oligarchy and the western world zvichiba nokuda kurwisa avo vaiva neutongi vekuti vanofungiwa vaitarisirwa kuti vakanga vaine socialist agenda. Hazvitishamisiwo zvakare kuti matauri kuone mabudirira zvaakuita zvaakutoita kunge zvonzi kuenda kwavachamisa kuZambia vawina election yemuno muZimbabwe. Hazvisiri izvo, ngavatarisewo vachirangarira kuti nhoroondo yenyika yeZambia nenyika yeZimbabwe yakadosiyana.
Petai chirongwa chedu vahamausi.
Kutaura kwavo vachidzikisirawo nyaya iyoyo kunoratidza kuti kukokwa kwapuresidendi Chamisa kuZambia inyaya yavabata-bata zvakanyanya ivo veZANU-PF. Inyaya inoratidza kuti maopposition muSouthern Africa anogona kungotevera tsoka dzakambofambwa nadzo neaya avaiti mafrontline states akanga achibatana vachirwisa udzvanyiriri hwakanga huripo hwevapambevhu. Izvozvi zvinoratidza kuti zvakare panogona kuita umwe mukanazve wekuti maopposition parties vanga vari kukwikwidzana nemaliberation parties vanogona kubatana votoita kuti vakwanise kuunza utongi hwejekerere munyika dziri muSadhak.
VaShakespeare hamauswa vanomirira Warren Park mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance. Manzwa zvakare kubva kuna vaGilbert Dzikiti nhengo yeZANU-PF uye vaimbotungamira bato redare. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Saichigaro wesangano rakazvimirira rinorwira kodzero dzevaive varwi vehondo yerusununguko reWar Veterans Pressure Group vaAmos Gauke vanoti vari kushushikana nekusungwa kwakaitwa nhengo dzavo pfumbamwe nezuro, idzo dzichiri dzakachengetedzwa kuHarare Central Police Station pari zvino dzisina mhosva yadzapomerwa. VaSigauke vaudza Studio 7 kuti nhengo dzavo idzi dzakange dzaenda kumahofisi ebanzi rezvemari nezuro vachida kutaura nezvekusafara kwavo nemari dzavari kupiwa pamwedzi woga woga dzavanoti ishoma sezvo dziri mumadhora emabhondi ayo asina uremu. VaSigauke vanotiwo nhengo idzi dzakaenda kumahofisi uku nemugovera vakanzi vadzoke nechitatu, asi pavakasvika pamahofisi aya nezuro vakabva vasungwa uye vachiri vakachengetedzwa pari zvino. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navaSigauke.
Makomeredzi akadaiso on Monday this week vakaenda kuMinistry of Finance vachibvunza kuti allowance yamunotipa 16,000 RTGS which is equivalent to about 100 if not less kuti muri kuti tosurvivor sei imi musingatibhadhari mabenefits akaita semedical and so forth. Zvikanzi nevekuMinistry of Finance vanga vaenda zvikanzi neveKuMinistry of Finance takatonyorawo tsamba kuminister of defense kwenyu u4 under minister of defense takaenda tichitobvunza kuti what would you suggest nenyaya ye 16,000 iyoyo. Vakati tikotipeika kopi yetsamba yacho ndopakaita nyaya dzikanzi nevaya vangachitaura vakora kuti mozoya motora but hatisina kopi yenyu but mozoya motora musi wechitatu. Which was yesterday. Pavakaenda kunotora tsamba iya nezuro vakangosvika vakagarirwa nemapurisa vachibva vatorwa. Havana kutozombosvika kuna ofisa kuna director wavo anga vati uye musechitatu iwe vachibva vatotorwa kwakunzwa kusendera.
Vangani vakawanikwa ivo vachitorwa nezuro uyezve vakawanikwa vachipomerwa mhosva here?
Hapana mhosva yavati vataurwa iye zvino kuti imhosva yei. Nezuro wacho vakatorwa vari 9. What happened was 4 vanga vakuenda kunotora tsamba yakanzi vaiozotora iya padirekta wacho iyi vandiri kutaura but vari 4 5 vanga vari basi vachida kuzomirira kuti kana vauya netsamba voitarisawo tsamba yavo kuti vaitewo brief vataurire vamwe vavo kumadistrict kwavanga vabva. So nevaya vanga vakamira pasi vakabva nevanhu vaya vanga vari pasi vakabva vatorwa vese. Izvo zvinda kutora dhoktara nemi nemupurisa.
Apa muri kupi?
Riku law and order section.
Kupi?
Umwe wacho anditi ndiuye ndizotaura ndiri muofisi make but the other one akuya kuzondidzinga pana ndakamira ibai pano ku central police station ku law and order section.
Okay. Saka pari zvino hapasati pazikanwa kuti vachaitwa sei vasungwara?
Hapana chakatadziya. Hapana chakuchaitika, hapana anything havana kana chajati yaitwa loya aripo many maybe vanga vana 230 pamwedzi ndopacha pavachaisa machaji we don't know.
Vanga vari Amos Gauke sachigaro wesangano rakazvimirira roga rinorwira kodzero dzevakarwa hondo yerusununguko vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari paHarare Central Police Station. Guta remutare rinoti rapererwa nenzvimbo dzekuviga vanhu vanenge vafa izvo zvava kupa kuti vakuru vekanzuru iyi vakurudzire vagari kuti vapise mitumbi yevafi senzira yekuvachengetedza vashaya. Mutoreri wenhau Lloyd Amoyo anoti panyaya inotevera.
Meya weguta remutare vaBlessing Tandi vanoti guta ravo harichina nzvimbo yakakwana yekuviga vanhu vanenge vashaya sezvo nzvimbo yemakuva yekuyevho yazara pari zvino. VaTandi vanoti nzvimbo yeyovho ndiyo chete yanga ichivigwa vanhu nguva dzose muguta ravo. Vanoti kubva payakazara gore rapera vanhu vave kuigwa kudanga mvura simetri uko kwavakuzara zvakare.
Chekutanga chandoda kuti ndizivise kuvagari kuti hongu nzvimbo iri kupera kunyanya tikazvitarisa mazuva ano nenyaya dzecovid idzi vanhu vari kutisiya vakati wandei. On average tiri kuwana maburials anopfuura maybe 10 pamwe pacho mamwe acho ma8 nezvimwe zvakadaro. Izvozvo tinototenda kubvumirwa kwakaitwa kuti vanhu vakwanise kunge vachifamba nezvitunha kwareducer manumbers iwayo zvakanyanya. Asi hazvisi kureva kuti nzvimbo yedu yekudanga mvura yapera pari zvino zvokuti vanhu havachakwanisi kunge vachienda kunovigana. But tiri kutarisa isusu kuti nekuti inzvimbo isingakuri maboundaries edu anoramba ariwo but kurasa kuti vanhu vedu vakaramba vachivigwa ichokwadi nzvimbo yedu inogona kupera.
VaTandi vanoti sekanzuru vachada kugara pasi kuti varonge imwe nzira yekuti vanenge vashaya vakurudzirwe kuti vapiswe senzira yekuchengetedza nzvimbo.
Tinoziva kuti chitendero chedu chinogona kuchiramba netsika dzedu dzemagariro zvinogona kuzviramba but asi pari zvino ndo imwe matarisiro yataura vanoda havo kunge vachikwanisa kuita zvekupiswa zviya zvinonzi cremation vanokwanisa kunge vachiita zvavo. Asi ikurudziro yatiri kungotarisa pari zvino nekuti kukadazvitarisa pari zvino senyika tiri kuluza nyika yakakuwanda kana kuti ivhu rakanyanya nekuvaka dzimba tichingotandavara kana nokuita makuva iwaya tichingoenda nawo yeti tikaita cremation tinogona kuita nzvimbo diki diki yekuisa makuva in the same time patinovakawo nedzimba paya paya tinenge tichinotora ivhu ratifanira kunge tichirima ndoratinenge totora tichiisa dzimba. So tirasa dada takwanisa kunge tichivaka tichikwira izvi vanhu patinovigana paya paya vanokwanisa kunge vana semhuri vaya vanochera gomba rakakura mozoti mumwe pasi mumwe pamusoro ndozvatiri kukurudzira kuti maximize ground redu zvakanyanya.
Asi mumwe mugari wemamutare vaDouglas Clayton Madzanya vanoti pachivanhu zvinhu zvinonetsa kuti mutumbi wemufi upiswe senzira yekuvigwa.
Chekutanga ndechekuti vanhu vane tsika dzavo zvano radzika ama nevadi vazengzati sia vanenge vachida kuradzika munhu wavo ari nemutumbi wakakwana pachirungu etinoti ari fufu ari ne full body saka kuzoti wamanikidza kuti akurudzira kuti vapise mudikano wavanenge atisiya patsika dzedu dzechinyakare zvinova zvinokanganisa kufunga kana nekutedzerwa kunoitwa tsika dzedu totarisa kudiwe rekanzo kanzo iri kutiwo havasisina nzvimbo yekuiga vanhu zvinova zvinoremera kuti irambe ichitsvaga futi imwe nzvimbo yekuti semakuwa saka chikonzerero chekanzo chekuti vanhu vapiswe kusaidikawo kwekanzuro vanenge vachitiwo ivo havana space kana kuti havasina nzvimbo yekuti varambe vachikudza kwekuradzika vanhu saka inyaya iri paviri pekuti kanzuro nevaresidents dai vachigara pasi vaonesana kuti nyaya iyi vanenge vaigadzise sei
guta remutare rava nevagari vanopfuura zviuru mazana mana nevanoraudzira kubva kumisha yesakubva danga mvura chikanga wobos darlington murambi pamastone yevo westly destiny mushamukadzi nedzimwe ndakamirira studio 7 mamutare ndini loida moyo
mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeamerica Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica. Kwemakore makumi matanhatu adarika, bazi reUnited States for International Development kana kuti USAID range richishanda nevarinodyidzana naro muAfrica kuunza budiriro munyaya dzezveutano, kurima, dzidzo nemhando dzemoto. Mabasa eUSAID aya aderedza zvikuru wandu wevari kurwara nechirwere cheHIV nemalaria uye kunyukura vakawanda kubva muurombo. Mukuru weUSAID amai Samantha Power vakataurawo pamusangano wakaitwa mukupera kwemwedzi wapera weUnited States Africa Business Summit kuti mabasa esangano ravo apawo kuti nyika dzemuAfrica dzimwe neuwandu hwakawedzera kudarika dzimwe nyika dzepasi rino pavana vari kutanga kuenda kuchikoro. Vakatiwo America haisi kuzodududza pamabasa ayo ekubatsira Africa kurwisa denda reCOVID-19 uye kubatsira munyaya dzematambudziko aunzwa nekushanduka kwemamiriro ekunze nekurwirawo utongo hwejekerere. Asi amai Power vanoti iko zvino America yave kuda kuti ukama neAfrica huwe hwekutengeserana kwete kuti nyika yavo ingoramba ichipa rubatsiro. Vanoti panofanira kuva nekudyidzana pakati pemakambani emuAmerica neemuAfrica mukuunza budiriro muAfrica kuti ikwanise kuzvimiririra. Izvi ndizvo zvakaunza chirongwa chakaparurwa pamusangano uyu chakanangana nekusimudzira nyika dzemuAfrica dzichishanda neAmerica chinonzi Prosper Africa Build Together Campaign. Chirongwa ichi chinokurudzirawo mabasa ekutsvaga misika yekutengeserana pakati peAfrica neAmerica zvinopa kuti vemabhizimisi vemuAmerica nemuAfrica vasimudzire mabasa avo uye kuwanisa vanhu vakawanda mabasa. Amai Power vanotiwo zviri nyore kuti nyaya dzekudyidzana dzisimbaradzwe nekuti pagara paine mushandira pamwe pakati penyika yavo neAfrica. Vatiwo ukama hwekutengeserana uhu hunoitwa kuburikidza netsika dzinoitwa nadzo mabhizimisi muAmerica dzinokurudzira kuita basa paine kuremekedzwa kwevanhu dzimwe nyika utongo hwejekerere kwete kuda kuti America iite umbimbi ndoga nekuda kuzowana chouviri iri yoga. Amai Power vanotiwo vane chivimbo neumhizha neumetura hwevanhu vemuAfrica asi vachiti chasara kuita mushandira pamwe kuona kuti zvishuwo zveAfrica zvazadzikiswa asangova mashoko nhando. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yava panguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti Zimbabwe inofanira kutenga dzimwe nhomba dzakawanda. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida utitumira tsamba mbozha, zitumire iku Studio 7@voanews.com. Anoko ni kaini mfaro, ndinuwe New Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC nchiti, mudare zvakanaka vateereri, ndokusi ya mchinzi kwa nauze, isindebele.
So who is he called?